takasvika studio 7 kunzvimbo yesusiso nezuro mangwanani takaona mimwe misha iri pedyo nemugwagwa wekwekwe gokwe ichitsva vanhu vakawanda vari kumucheto wemugwagwa vakachengetedza zvipfuwo nezvirimwa zvavo Sibusiso ndeimwe yenzvimbo dzine chitsama dziri mumapurazi echamagora uko kuri kudzingwa vanhu vari kunzi havafanirwe kunge vari kugara munzvimbo iyi vamwe vevanhu ava vakaudza studio 7 kuti vange vachirara panze vachinaiwa nemvura kubvira musi wechina manheru mushure mekunge zvikwata zvemasoja nemapurisa zvasvika munzvimbo iyi zvichipisa kana kupunza dzimba nezvimwe zvivakwa zvevanhu ava vachivati vabve munzvimbo iyi vakawanda vevanhu ava vainge vasina kugadzikana vachitya kutaura sezvo vainge vachiti masoja nemapurisa aya vari kuramba vachivatandanisa nekuvarova mumwe wevashoma vakabvuma kutaura ndomumwe mudzimai akangozvidoma nezita rekuti hamai nyoni
tiri kutopisigwa wemoto uri kutopfuta ugo izvezvi mamagadzire izvezvi muri kutopisiwa
izvezvitiri
kutoraramira nevana vedu kuwinsendako kuchecheziyoni ndokwa tiri kutoraramira ndokwa takatiutawo zvibagwe vamwe vari kutiuta vachingonokanda hamhenoti kupi kwauri kunozvikanda saka hatatambura izvi chero mwombe chaidzo chaidzo kufudzira tina ezvino handima wati kwapiswa mwombe dzatobuda dzatova kuno kurod toshava kuti todii isisi kuuya muno takaudzwa kunzi vhuku vanhu saka isi takauya kuvhu hatisina kukudzokera izvo
nzvimbo yechamagora yakagara yakatarwa senzvimbo yemapurazi evanhu vatema nyika isati yasununguka uye vazhinji vavo vakatenga mapurazi munzvimbo iyi kare vanhu vakagara pacha ava vakauya panguva dzakasiyana-siyana vachibvawo kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita uye asina kuda kutaura panhepo anoti nemusi wemuvhuro svondo rapera vagari vakawanda vaive vapiwa matsamba ekuvazivisa kuti vanofanirwa kubva munzvimbo iyi nekuti vari kugaramo zvisiri pamutemo mumwe wemugari uyo akati anoda kuzivikanwa nezita rekuti hamai nyasha chete akati ave nemakore anopfuura gumi achigara munzvimbo iyi achiti chinorwadza vanhu ndechekuti vakabhadhara mari kumasabhuku nemasadunhu kuti vagare munzvimbo iyi
mambo wedu ari kuti dzokerai mukati mugare but masoja nemapurisa vari kutirova ende pamusoro pezvo vaitibvisisa mari $10 pamusha takabvisa 5 times tichibvisa ma$10 ichinzi imari yeloya yekuti inotimirira tiwane pekugara but so far zvina zvazviri kurubatsira takudzingwa ende mari dzematransport hatisisina mari dzakapera tichibvisa kuti tigare iko zvino takaungana pano parodhi nevana kuti vachitibatsira kuti wane mari dzematransport mari dzematransport kwatodzivana hatisisina isu vamwe kwatakabva kumaresetment nzvimbo dzehurumende ukabva vanosara vachisa umwe munhu saka pekuchigara pari zvino hatitorina tinotongori vanhu vari kungotambura tiri parodhi
Studio 7 yaedza kunzwa kubva kuna Chief Njelele vanove ishe wenzvimbo iyi asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe asi gurukota redunhu remidlands valari mazima vaudza studio 7 parunhare kuti kudzingwa kwevanhu ava kwambomiswa vati hurumende yakatora danho rekuti vanhu vose vakagara munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvisiri pamutemo vanofanirwa kubva munzvimbo idzi vachiti hurumende yave kuedza kuona kuti pavanhu ava vanokwanisa kudzokera kwavakabva ndevapi uye vasingakwanise ndevapi kuti vagoona kuti vobatsirwa sei vanoziva zviri kuitika vanoti kune mhuri dzinopfuura 200 dziri kugara mumapurazi ekuchamagora mumwedzi miviri yapfuura pane vanhu vatatu vakafa mushure mekurwisana pakati pevamwe vevagari ava nevamwe vana sapurazi vemunzvimbo iyi ndakamirira studio 7 ndiri pagokwe center ndini taurai shava